kuzvikoro zvizhinji zvehurumende vadzidzi vadzoserwa kudzimba mangwanana nhasi sezvo kwanga kusina varayiridzi. Mugwaro ravanyorera kuvakuru vezvikoro nevakuru mune zvedzidzo kumatunhu, munyori mubazi rezvedzidzo yapasi Amai Tumisang-Tavela, vati vakuru vezvikoro vatore matanho kune avo vese vasiri kuenda kumabasa. Mugwaro ravo Amai Tavela vatovo varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachange vasinawo mihoro sezvo hurumende ichibhadhara chete avo vanenge vashanda. Asi munyori muZimbabwe National Educators Union vachaus chinosengwa vati sevarayiridzi vanga vachitarisira kuti hurumende iite hurukuro navo vachiti zvekutyisidzirwa izvi hazvina zvazvinoburisa.
Zvimwe zvezvimwe vangataura vagoita kati panguva yatiri iri kuda kuti hurumende igare pasi pauye titaurirane tinzwisisane. Haizi nguva yekuswera ticharwa tichiti ano iwo ukasaenda kubasa handikubhadhari, sitongotovai wakamukasandibhadhara handiende kubasa. Tingarigarei pasi tione kuti tingaita sei. Vamutuli vanoti ikonomi iri kugurowa, but kiki racho harisi kumboratidza kuti tiri kugurowa nenyaya yekuti isusu tiringoramba tisu tiri kusacrifiswa, tiri kungosafa. At the end chinzi implementai mapolicies egovernment. Saka handifungi kuti tingashandidzana mune zvakanaka kana secretary weeducation vachitifundutsira.
Munyori musangano rinomirira vakuru vezvikoro, Zimbabwe National Union of School Heads, vamunyaradzi Majoni, vatiwo nhengo dzavadzidzi kuzombotevedzera zviri kutaurwa nebazi rezvedzidzo.
Vamwe vedu vanenge vakundikana kuva pabasa kana kuti vakundikana kuita majuti avanotarisirwa kuti vaite, havafaniri kutogwa sekuti vane mhosva, nokuti zvichemo zvavo zvavari kutaura ndizvo chaizvo izvo zvechokwadi. Tinoshamisikazve kana permanent secretary vachitaura ivi vachitora vanhu vari kukundikana nokuti vachaya zvikwanisiro sevanhu vari kuranga mabasa. Hatiramwi mabasa, vakuru vezvikoro vanoda mabasa avo, vadzidzisi vanoda kushanda. Asi nyaya iripo ndeyekuti isu yezvino tinonyatsozviziva kuti vanoshandira mueducation system kana vachiti havana zvikwanisiro vari kureva chokwadi.
Vamwe vabereki vanotiwo pachinzvimbo chekutyisidzira varayiridzi dai hurumende yaita hurukuro navo. VaWebster Maondera vanogara musha weGlenora vati vana vavo vaviri vadzoswa nhasi mangwanani. VaMaondera vanoti dai hurumende yakoshesa upenyu hwevana yokurumidza kugadzirisa dambudziko iri.
Kurwadziwa zvikuru kuti vana havasikwanisa kuenda kuchikoro nekuda kwekuratidzira kuriita varayiridzi. Varayiridzi ava vane zvinyuito zvavo zvakakosha zvekuti vaonewo muhoro wekuti vararame. Saka ndirikuti dai hurumende yakatsika kugara pasi nevarayiridzi vataurirana kuti vawirirane vavapowo muhoro kuti vararame, kuti vana vadzokere kuchikoro. Vana vedu vatokanganisika, vakakanganiswa necovid vachidzidza kuenda kuchikoro, matemu akazara iko zvino zvechikoro tiri tichavhurwa, vakutoza zvakare kuti vaende kuchikoro nekuda kwekuti vararidza vakuratidzira. Saka hurumende ngaichimbidzike kugara pasi nevarayiridzi kuti vanzwe zvichemo zvavo vazvigadzirise nekukasika.
Vachitaura nestudio 7 mumwe mubereki Mai Patricia Churu vatiwo vadzokera nemwana wokumba wegrade 1 mangwanani mushure mekuwana kusina varayiridzi. Amai Churu vati sezvo denda recovid-19 radzikira vanga vachitarisirawo kuti vana vave vachidzidza.
Hurumende yagadzirisa gakava riripo pakati pevadzidzisi naiyo hurumende kutiwo dai vana vachidzidza. Sevabereki takanga tagadzirirawo mushure mekunge tabhadhara mari dzezvikoro dzinodiwa, takatenga mabhuku. Chirwerewo iche covid chadzikira, toshuvira kuti vana vedu dei vachidzidza, maticha osvika vachiita strike. Saka zvinhu zvinotibata sevabereki. After all vana vakapedza nguva yakareba vari mudzimba, zvinoratidza kuti choro mari dzavo dzevana hazonyatsobuda zvakanaka nekuti vana vanenge vachisarira kumashure.
Munyori wezvedzidzo muCitizens Coalition for Change Amai Evelyn Mazungu Masaiti vati varayiridzi vanofanirwa kuwana mari inoita kuti ivo vaendesewo vana kuzvikoro. Amai Masaiti vatiwo hurumende ngaidzorere varayiridzi kuti vatambire muhoro nemadhora ekuAmerica.
Ukatarisa zvakawanda zvinochetirwa kumadzidzisi uko zvavasingakwanisi kuwana chikamu chaicho chaicho chekuti vadya, vachakwanisi kuwana 3 decent meals pazuva dzokuti vararamise mhuri yavo. Saka tinoti isusu varayiridzi kuvatsigira ngavapiwe mari yavo yakafanana nemari yavaihora muna 2018 apo vaiko vaihoreswa maus dollar $540 pamwedzi. Hurumende haingatauri kuti haina mari. Dambudziko rehurumende yava munangagwa nderekuti haisi kuprioritiza zvinhu zvakaita sedzidzo yevana vezimbabwe.
Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo nezvekurudziro yevabereki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.